Ongororo yakwa nestudio 7 inoratidza kuti panhomba dzinosvika zviuru mazana masere kana kuti 800,000 dzekudzivirira chirwere chekorera icho chauraya vanhu vanodarika mazana mashanu kubva muna kukadzi gore rapera dzakaendeswa kumaguta nemadhorobha. Nhomba idzi dzakapiwa nyika nesangano reWorld Health Organization kana kuti WHO pachena. Vazofanira chikwaka mumwe mugari wekwazvimba uko kune vanhu vakawanda vakabatwa nechirwere chekorera mudunhu remashonyaland west rese. Vanoti hapana vashandi vezveutano vakasvika kunzvimbo kwavo kwachirau uko kwakatombovhurwa nzvimbo yekurapira chirwere chekorera gore rapera.
Kuno hatisati taona vanhu venhomba kusvika parizvino.
Mumwe mugari wekumazowe mudunhu remashonyaland central amai Chennai Mate vanoti vanodonhedzera nhomba vakauya munzvimbo yavo asi vamwe vanhu vaida kuwaniswa nhomba iyi vakaenda vasina kuiwana sezvo yakanzi yapera. Takabvunza kuti sei dunhu rekaribha iro rine vanhu vashoma vanosvika 102 kana kuti 102 chete vakabatwa nechirwere chekorera kumashonyaland west rakapuwa nhomba dzose dzakauya dzinosvika zviurugumi nezviviri zvine mazana masere kana kuti 12,800 vachisiya makonde ine vanhu mazana mana nemakumi matanhatu nemumwe chete kana kuti 461. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu remashonyaland west Dr. Celestino Denge vanoti karibha inzvimbo inosvika vanhu vachibva kunyika yeZambia iyo iri kushungurudzwa zvakanyanya nechirwere chekorera.
Karibha vanhu vanhu because of nenyaya yeboda neZambia nokuda kuti nepoti chuchok in that was the main reason yakaita kunge ichikonzerwa yanga iri hotspot because of that.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu remashonyaland central Dr. Clemens Chuma vanoti vakadonhedzera nhomba dzinosvika zviurugumi nezvinomwe kana kuti 17,000 kumatunhu matatu avaitarisirwa kudonhedzera anoti Mbire, Mount Darwin nemazowe vachiti vakadonhedzerwa nhomba kumbire ndevekumaruwa. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti dambudziko rekutanga nderekuti vatungamiri vanoda kugadzirisa dambudziko vachiita zvematongerwo enyika zvinoita kuti vamhanyire kumaguta nemadhorobha.
Dambudziko guru rasinara nderekumamadecisions anoitiwa angori political decisions haasi data driven.
Dr. Madzorera vanoti hurumende inofanirwa kuyamura vanhu vekumaruwa kuvaka zvimbuzi kana kuti blair toilets kuitira kuti vanhu vasaitire tsvina mumasango zvinozoita kuti tsvina iyi ipedzesere yave munzvimbo dzinonwiwa mvura.
Kumareserva ngatitei program yekunota anonwa blair latuni zvakare zvatakamboita 30 years ago tichiona tichibetsera vanhu kuti vavake mablair latuni kumaruzevha.
Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vanobvuma kuti nhomba dzakawandira kumadhorobha parizvino nekuda kwekuti ndiko kwakatanga nokudaro pakatsaurwa nyaya yerubatsiro neWorld Health Organization kumadhorobha ndiko kwakapiwa rubatsiro rwakauya sezvo vasingabvumirwe kuzochinja dunhu rinofanirwa kuwaniswa nhomba idzi.
Saita miss out kubuda kodera yakawanda kukariba isati yawanda kumakonde nekwazvimba saka mavaccines akauya akadirectwa kumadistrict iwayo.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti nhomba chete haipedza dambudziko rekorera vachiti vanhu vanofanirwa kuwaniswa mvura yakachena uye marara achitakurwa mumadhorobha. Ndakamira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.